International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 21, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi munhau dzedu dzanhasi.
Manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavirus vava shoma shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika.
Vasikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa. Magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati tapihwa mashoko ekuti vasikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kumashanaland west. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu kana kuti 5745. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 4525. Vanhu vafa vasvika pazana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151. Izvo zvinoreva kuti vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika yose vave chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Vanhu vari kushaya vanonzi ndevaya, vakwegura kana kuti vakura vane makore ari pakati pe40 ne80 kana kuti makumi mana nemakumi masere. Vanhurume vachinzi ndo vari kufa zvakanyanya nekukwirawo kwemakore avo. Asi zvinonziwo pane tarisiro yekuti kudziya kwekunze kuchaderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vakaudza bepanhauro Herald kuti vanotarisira kuti kupera kwechando kuchabatsira kuti vanhu vasarambe vari munzvimbo dzakamanikidzika vachitsvaga kudziirwa, izvo zvichabatsira kuti vasatapurira nechirwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi kuti tinzwewo maonero avo pauwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi kuti chii chinenge chaitika kuti munhu azonzi apora.
Manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vari kubatwa necoronavirus vava shoma shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya. Zviratidza izvo kuti korona yatiri kunyanya kuona izvozvi mazuva ano muZimbabwe ndevanhu vari kutapukirana mumaruwa matigere, nekuda kwekuti hurumende yakanga iri kumashure pataitaura zvirongwa zvecontact tracing, pataiti test and trace. Zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachinanyatso kufamba zvakanaka. Izvo dambudziko ratanaro nderekurwisana nacho mumaruwa. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vanzwisise kuti izvezvizvi zviri mumaoko medu sezvizvarwa zvenyika kuti tidzivirire coronavirus tirwisane nayo. Zvakakosha kuteera matanho ese akatarwa ekugeza maoko nesipo, vanenge vakwanisa vachishandisa mahand sanitizers. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwira. Chii chiri kuita kuti vanhu vawande vari kunzi vari kupora isi tichinzwa kuti hapasati pane mushonga?
Hongu vajonga vanhu vazhinji vari kuratidza kukadzika nemanhamba evanhu vari kunzi vapora mumazuva mashoma apfuura. Asi tingati pane tsanangudzo yakajeka inoita kuti yakaita kuti manhamba iwaya akwire nekukasira. Inyaya yekuti World Health Organization inova iyo yanga iri kutungamirira kurwisana nedenda iri pasi rese vakachinja matanho aifanira kunge achiitwa kuti munhu azonzi anaya. Iye zvino vakuti kana munhu akange atestwa achiita positive nekuda kwekuti anga ari kunzwa kurwadziwa kana kuti ane masymptoms, akazoita mazuva matatu asisina masymptoms, anobva anzi anaya. Kana kuti munhu achinge atestwa akaita positive asi anga asina masymptoms paakatestwa, akaramba asina masymptoms for 10 days, anobva anzi futi anaya kana kuti apora. Hapasisina need yekunzi adzokorodzwe kutestwa futi rwepiri kuti zvizonzi anaya. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti manhamba abva angokwira nekuda kwekuti matanho aya ndo akachinjwa kuzonzi munhu anaya. Ndizvo zvinotsanangura kuti sei manhamba akabva angokwira nekukasira.
Vanga vari Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Zvichakadaro, vanhu vabatwa necovid-19 pasi rose vanonzi neJohns Hopkins University Hospital vadarika pamamiriyoni makumi maviri nemaviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 22,700,000. Vanhu vashaya vanonzi vadarikawo zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 794,000. America ndiyo ichiri pamusoro panyika dzose pavanhu vane COVID-19, iine vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,576,000, vafa vachidarikawo zviuru zana nemakumi manomwe nezvina kana kuti 174,000. South Africa ndiyo ichiri pamusoro muAfrica iine vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 599,000, vafa vachidarika zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu kana kuti 12,600. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, vanyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mune chimwe chiitiko, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachitipane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Mutongi wedare raMajor Street vatrinos uta washe vati hapana zvizhinji zvavaona zvashanduka zvingakodzera kuti vangarivhume vaburitswe muusungwa. Vauta washe vati boka reJuly 31st Movement ravanoti rinotungamirwa navangarivhume iro rakashevedzera kuratidzira kwemusuwa 31 Chikunguru rave boka rakura uye rine chinangwa chekubvisa hurumende yavaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vati izvi zvinobudiswa pachena nevanhu vakaita semutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala, avo vanga vachitsvagwa nemapurisa vanga vari kuramba vachiburitsa mashoko ekutsoropodza hurumende. VaScala vanonzi vazosungwa masikati ano mushure memutongo uyu, izvo zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
VaScala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo. Vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati apihwa mashoko ekuti VaScala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei, asi tiri kutarisira kuti chinguva chishoma chiri kutevera tichanzwa nemagweta kuti zvakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vatambira nyaya iyi. VaScala ndeumwe avo vari kuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba vachiti uori hwanyanya sezvakataurwa navangarivhume. VaScala ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa panhepfenyuro nemapurisa kuti vari kutsvagwa. Vauta washe vati kunyange musi wa31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzirwa navangarivhume vangarivhume wakadarika kuburitsa vangarivhume muusungwa kunogona kukanganisa utano nekuchengetedzeka kweveruzhinji sezvo vachiti July 31st movement ratove boka rakasimba vati kunyange kuratidzira dzirikodzero dzeveruzhinji mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika senzira yekurwisana nedenda recovid-19 inoita kuti kodzero idzi dzimbosendekwa parutivi nekuti bumbiro remitemo rimwe chetero rinobvumidza kuti kodzero idzi dzichikorwe kana zvichiitirwa kuchengetedza utano hweveruzhinji vangarivhume avo vakwanisa mazuva makumi matatu nematatu vari muusungwa nhasi vaunzwa kudare vakaiswa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo nguva yapera sezvo vanochengeta majeri vanga vachiti vanga vashaya svumbunuro dzemukova unopinda nevasungwa pamatare nezuro vangarivhume vakapinzwa mudare vaine ngetani mumaoko vekumajeri vachiti vainge vatadza kudzibvisa gweta ravangarivhume vaMoses Nkomo vati havasi kufara nemutongo waturwa nhasi nedare uyu
asi vazotishamisa vachiti vangarivhume ndiye mutungamiriri weyavati iyo inonzi 31st July movement yatanga tisingazivi pamusoro payo kusvika nhasi saka vati nechikonzero ichocho chokuti kune inonzi 31st July movement vangarivhume havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi inotsvaka kubvisa vamunangagwa kubva pachigaro
Vankomo vati vave kukwidza zvakare kudarire pamusoro iro rakamboramba kuva vangarivhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa navauta hwashe nhasi
mutongo unosuwisa chose asi hatiperi simba tiri kuenda kuhaikoti kuti titsvage kururamisirwa kwavangarivhume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama
Zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Muzamindo vati kunyimwa kwaitwa vangarivhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunoratidza kuoma mwoyo kwakaita hurumende yavamunangagwa kana zvienzaniswa nehurumende yavaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe
panguva yavamugabe vamugabe vanga vatori nani nekuti vaitoita nenzira dzakangwara kunyange utongi hwavo hwanga usina jekerere asi izvi matara ariko iye zvino ari kutobuditsa huipi vavamunangagwa ne hudzamu hwekuipa kwavo
Magweta emutori wenhau Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana neyavangarivhume anga ari mudare nhasi maapedzisa kusvitsa zvinyorwa zvaakanzi nedare aunze kudare pachikumbiro chekuti Chingono awane mukana wekubhadhara mari yechibatiso achitiwo pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu mutongi panyaya yaChingono vangoni nduna vakati vachatora mutongo wavo nemuvhuro mune imwewo nyaya yanga iri mudare nyaya yanga ichipomerwa munyori musangano revadzidzisi vekumaruwa Reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ va Robson Chere gweta reATUZ va Doug Coltart nedzimwe nhengo dzeATUZ ina yekunzi vaironga zvokupidigura hurumende kuburikidza nekuverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed yaraswa nedare mushure mekunge dare raona pasina humbo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Sachigaru webato reMDC Alliance mudunhu reHurungwe vaLavenda Chiwaya vawanikwa vakafa nhasi mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroyi mudunhu reMashonaland West nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mukoma wavachiwaya vajohannes chiwaya vachivawana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake akatarisa mudenga achibuda zvinhu zvichena mukanwa asina hembe bhandi rake rakasunungurwa uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha Vatisemaonero avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadzikiswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tasvika panzvimbo yanga ari 5 houses after paimba yedu. Tasvika akarara akatasa mudenga, sheti iri pamusana pake, one boots yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinurwa. Maindotura kumbezi, ndotura kumbezi, ndavavhara. Ndavavhara ndivatazoenda kupolisi. But maonera angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa, food poison, because anga achibuda zvichena, zvichirira nomatama, musodzi chirira nomaziso. Ndomaonera andazviita. Saka patikangu mirira kuti dokta akauya toita postmortem tuona kuti chichaitika. But I'm suspecting kuti adzipwa kana kuti aisura food poisoning. Bhozi muhomwe make mamune phone nemari dzake dzese nechibage changa chiratidza kuti ambodya. Dai anga iri mbavha asina kumbobvira aita se asiwa nefoni nemari dzake.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati hapana zvavangataure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Asibato re MDC rinoti rinofungidzira kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kwemavhiki matatu nemaviri apera maparty deployees edu macouncillors, top provincial leadership, maMP, masenators vanhu vanga vachitsvagwa. Saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction, suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reZim Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru weZim Rights vadzikamaibere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzivo vanga vane mazuva vachitivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Iyi nhau inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tava nenguva yakareba tichingoitisana naro zvichinzi nevamwe hakuna kiraisisi, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotya, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonakurirana nyoka menyu? Isusu seZim Rights tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe tagara pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa30 kurume kusvika pari zvino, Zim Rights inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika makumi maviri vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ini nunura ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbi verudzi rwema aborigines muAustralia vari kushanda nehurumende mukuparadzira ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 zvikuru munzvimbo dzinogara namuwanikwa ava muAustralia yose. Munguva ino yechirwere cheCOVID-19 pane urongwa hwekupinda munzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji wechiaborigine senzira yekuchengetedza utano hwavo sezvo vanhu veruzhinji werudzi urwu vaine zvirwere zvakaita semoyo, chiropa, kutadza kufema, shuga negomarara, izvo zvinogona kuti munhu avhiringwe nyore nechirwere cheCOVID-19. Vachitambira kusarudzwa kwavo zviri pamutemo nebato ravo reDemocratic Party kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika, vaJoe Biden vaburitsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vari kukwikwidzana navo muna mbudzi avana kubata zvakanaka chirwere cheCOVID-19. Vakatiwo vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachabvisa kutya kurumo vanhu uye kuona kuti America yabatana nepasi rose kuitira rakanaka repasi rose. Kune rumwe rutivi vaTrump vari kushandisa mazwi ekuti ndiana anogona kugadzirisa upfumi hwenyika pakati pavo navaBiden. VaTrump vari kushora vaBiden vachiti havana kusimba uye munhu ane pfungwa dzegwara rekumabvazuva uyo anoda kukwidza mitero nekutengeserana pamadiro nepasirose nechinangwa chekuendesa mabasa kunze kweAmerica. Mukuziya mashoko avaBiden, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Ndakabatikana nezvakataurwa navaBiden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika. Waitaura kune vanhu wese weAmerica, maRepublicans nemaDemocrats, kuti vanhu vanofanira kuti washande pamwe chete muAmerica kuti ibudirire. Izvozvo zvakandikoshera, ndakaona kuti munhu anorangidza kuti ane utungamiriri hwakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza vanhu wese wenyika yeAmerica.
Tombotarisa zvavakataura pamusoro pekurwisa denda reCOVID-19, makaona zvipi zvakakosha pane zvavakataura?
Ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka mask, unofanira kuva uri mutemo unotedzerwa kune nyika yese, uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi. Zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa reCOVID-19.
Kopanyaya yemadzimai nevechitema, zvii zvakakubatai pane zvavakataura?
Ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido kuupenyu hwevanhu hwagara wachitarisirwa pasi munyika yeAmerica hwakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema. Wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena, wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke, uye risanduke kune zvinhu zvakanaka, uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa.
Tombotarisa panyaya yehupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika. EkuAmerica vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai?
VaBiden vakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetseka mune zveupfumi nekuda kwedenda reCOVID-19, uye vakatsanangura kune pasi rese, kune vatungamiriri wepasi rese, kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzidzibudirire, kwete kungoti America chete, asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika, zvinopa kuti vanhu vayanane uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira.
Zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose?
Kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana, wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana, zvinokarirwa uye zvinogashirwa. Asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga, kwete kuti munhu ati kana pane mumwe ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu. Kwete, handizvo. Zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika, vanhu vanoda kuti vashande pamwe chete.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadiko mose akuya ndimfundisi moyo kuno South Africa. Hawa tiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Yatozo kuti vanga vakudauna nera kusvika mu 600,000, tichikuona vari recover vari kuma 490,000. Aiwa vari kurecover vakawanda vari kupora. Inova kubatwa vashoma, tinongoti dai Mwari akatungamira zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe. Zvatava kupinda masama kuratidza zvino ya coronavirus yadarika, ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachechi, mabishops kana vapi zvavo, vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana naye aisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvo kare, chiona purezidendi wamunangagwa namugwadi vachitishoropodza kuti ngatisiye zvimatongeri nyika asi kati aiwa no president nawe ipo aisiye kuti chita zvimatongeri asi vafundi tiripo pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo kana mukasadero maramba vatungamiriri munosangana nematambudziko ematsaona mukaparara. Saka uroa kuti vafundisi vachipa nhau kuutungamiri hwenyika zviri kutoita zvematongerwo enyika vafundisi vakakosha vatungamiri vao vemabhishopi anopa utungamiri gwara. Tarisai kare nakare mushoko ramwari madzimambo enyika aitonga naJehovha Mwari. Mwari waitumira vaprofita vana Eria vana Erisha saizvozvo taiona Mwari wokudenga achipatisipeta zvakanyanya kuburikidza nevanhu vake vaituma achindoudza madzimambo. Saka gavhumendi kana ichishoropodza vemachechi inhau isina kunaka nokuti vanenge vatosiya Mwari varamba Mwari pachena kuti havadi Mwari. Saka vafundisi vabhishopi vakakosha kuti vanofanira kuti vaudze gavhumendi zvose zvinofanira kuti zviitwe akodhini mushoko raJehovha Mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Sangano rinotungamira nhabvu munyika reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA riri kushushikana kuti nhabvu yodzoka here kana kuti kwete zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
ZIFA nePremier Soccer League dzaive dzatara mwedzi wanyamavhuvhu kana gunyana kuti nhabvu idzoke, asi izvi hazvichakwanisike nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika. Gwaro rabva kuZIFA rinoti sangano iri richiri kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano pamwe nekune dzimwe nyanzvi kuti vaone kuti zvakakodzera here kuti nhabvu itambwe gore rino kana kuti kwete. Izvi zvauya panguva iyo Confederation of African Football CAF yazivisa kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yave kusimuka munambudzi apo Zimbabwe iri kusangana neAlgeria. ZIFA inoti ikaona zvakakodzera ichasvitsa chichemo chayo kuhurumende kuti ibvumidze kuti mitambo ibake moto zvekare. Asi svondo rapera, hurumende yakaramba kutendera chikwata cheAfghanistan kushanya muZimbabwe kutanga mangwana ichipa chikonzero chemamiriro aita COVID-19. Mugari weMwaren Park muHarare vatapiwa Jakarasi vanoti kudzora nhabvu panguva ino kune njodzi.
Tinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda Muchena vanoti kana nhabvu ichidzoka haifanire kutambwa musina vanhu sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviite, hazvibude.
Asi maWarriors achange achipinda munhandare pakati pa9 na17 mbudzi apo ari kubandana neAlgeria. Mitambo neBotswana pamwe neZambia ichange iriko muna kurume gore rinouya. MuWorld Cup Zimbabwe iri kusangana neGhana, Ethiopia neSouth Africa. Muteveri weCapes United vaFilimon Mchedzi vanoti rinenge riri raki Zimbabwe ikabudirira kubva mugungano iri.
Mugrupu imomumu tingangoti tiri kupinda tiri maunderdogs, but anyway anything can happen pamberi apo next group. Kana kuri kutozobudawo well tinenge tangobudawo zvekuchansa, but kutarisira kuti tingabude tiri pamusoro pegroup apa handina tarisiro yakadaro.
Mafinary AFCON ayo aifanira kuitwa munandira 2021 ave kuitwa kubva musi wa24 ndira kusvika 1 kurume muna 2022 sekutaura kwaita sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yedambudziko recovid-19. Sezvungwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanosungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kudunhu reMashonaland West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.